vachitaura pamusoro pemutongo wakapiwa najustice joseph mafusire mudare rehigh court kumasvingo nezuro panyaya yakakwidzwa kudare iri nefinton trust nevamwe vaviri mutevedzeri wemutauri wemdc valuke tambornyoka vati mutongo uyu unotsinira zvavagara vachitaura pamusoro pezbc nezimpepers
tikangoti mutongo uyu wabudisa pachena zvakanga tichigara tichitaura mazuva ese kuti zbc yakafanana nahefura anokanda pembe ukotanga kujoina imwe timu ukatasa gunduro remutemo rinotaura kuti zbc inofanira kubata mapato ese zvakafanana inofanira kubata macandidates ese zvakafanana nekumeka shuwa kuti kavhareji yavanopiwa kumaredhiyo nekutelevhizhoni yezimbabwe podcasting corporation yakaenzana izvozvo zvimbumbiro remutemo rakagadzwa navana vezimbabwe muna 2018 kunyanyanyanya takatarisana nesection 51 yebumbiro remutemo rezimbabwe
asi vati chakakosha pari zvino kuona kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau yavandudzwa kuitira kuti makambani akaita sezbc nezimpepers ashande achitevedza bumbiro remutemo wenyika
chatirikuita iye zvino navamurokera ndechi tiri kutenderera mumamedia office yesari muzimbabwe takatanga nekuamh last week saka tichaenda mumazuva ari kutevera kuhera tichienda kuzbc tinokukura navo nekuvaonesa pachena kuti honai zvekutaura bumbiro remutemo wezimbabwe honai zvakataurwa nehaikoti yezimbabwe tinoda kuona kuti kubvira pano tichienda kumberi varume ava vachatanga kuita zvemubumbiro remutemo rezimbabwe rakagadzirwa navana vezimbabwe vakariita affirm in referendum musi wa 16 May 2018
gweta musangano remedia institute of southern africa zimbabwe vakuda hove vaudza studio 7 kuti vari kufara chose nemutongo uyu nekuti ndozvavagara vachitaura nekurwira kuti zbc ishande isina divi rayakarerekera vahove vati mutongo uyu wasimbisa shoko ravo uye vachaushandisa mubasa ravo rekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika
tinovimba semisa zimbabwe kuti mutongero uyu uchapa vanhu an opportunity yekuti vati vagare pasi vatarisise kuti zbc nezimpepers vanobata sei nyaya dzinoinvolva mapolitical opposition parties
asi vati pachine mutoro kuti pave neshanduko pamashandiro emakambani akaita sezbc
handifunge kuti zbc o zimpepers o even zec ichamuka mangwana yachinja the way vanonyora nezveopposition parties in zimbabwe but ndofunga importance yemutongo uyu will be kuti uchapa maadvocacy bodies akaita semisa semas nemamwe mabodies a starting point yekuti atange kugara pasi negovernment kuti kumbira muensure that mareporting yatinoona kuherald atinoona kuchronics atinoona kuzbc ari balanced and ari fair
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wezanu pf vasimon kayamoyo kuti tizodivi ravo panyaya iyi asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu pf vagadzira chirumanzu vaudza studio 7 kuti sarudzo hadzihwinwe nekuti bato rapiwa mukana wekutaura pachivhitivhiti
politics hadzihwiniwi pazvivhitivhiti politics hadzihwiniwi manewspapers politics hadzihwiniwi mukutaura asi politics dzinohwiniwa nokuvhotegwa iye zvino hapana munhu angapikisa kuti zanupf haina kuvhotegwa here nokuti maresults aripo haugoni iwewe kunzi uchinjiwe mavhotero ako because chivhitivhiti chataura zvakati kana kuti mutungamiri werimwe bato ataura zvakati kana kuti muvakidzani wako wataura
vati bato ravo haritevedze mitongo yamatare edzimhosva kuti rikunde musarudzo asi kuti rinotsvaga rutsigiro kune veruzhinji vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute vapfekedzera gumbo vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo mutongo uyu wakanaka chose hauna zvauchabatsira nekuti sarudzo dzakatopera uye hauna zvauchasandura vati mitongo yakaita seuyu inofanira kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti ive nechekuita nesarudzo nenge dzichiitwa munyika vagumbo vati veveruzhinji havafaniri kufara zvakanyanya vachiti hurumende inozikanwa zvikuru nenyaya yekusatevedza mitongo yematare edzimhosva kunyange hazvo vasina kutaura zvakanyanya kuzbc nezimpepers mumutongo wavo justice mafudziro vakati makambani aya anofanira kutevedza zvinodiwa nebumbiro remutemo masangano mazhinji emuno nekunze akaongorora sarudzo akaburisawo kuti zbc nezimpepers dzaiita basa dzakarerekera kune rimwe bato izvo zvakakanganisa mafambiro nezvakabuda musarudzo kurukota rezvemitemo vadziyambi dziyambi vakatoudza paramende kuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvakataurwa nemasangano aya kuti sarudzo dzinouya dzisaite mutauro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.